Mibare, commander of Zimbabwe National Army and Minister of Defence, vanova ivo ndivo maemployer emamembers eZimbabwe National Army, masoja. Vapiwa order yekuti vabhadhare vamuchadembe mupombe, inoita iyo 15.2 million Zimbabwean dollars, iri madamages pain and suffering kunova kurwa nadziyo trauma nenervous shock mushure mekunge varohwa nemasoja muna January 2019 vari kuzvifambira vachiita business ravo paGrand Shopping Center. Zvekare vanhu vabhadhare vamuponde aya mari imwe futi inoita 52 million Zimbabwean dollars inova madamages zvekare kunyadziswa kwavakaitwa inoitwa iyo humiliation in the front didn't yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019. Vazvonzi vabhadhare chekare interest pamari kubva musi wakaiswa masamani kusvika musi waichabhadhara.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari idzi, tichinzwa kuti mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza.
Kana mutongo wapiwa nedare unofanira kubhadhara, nekuti ndiwo maprinciple acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Saka kana mutemo through motorized motor ati pabhadhare mari yemadamages, anofanira kubhadhara, zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu, tichitarisawo vana veZimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muZimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza rinyararo nemalaw enforcement agents muZimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukombesa maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespekta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.